Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina, chikunguru 4, 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inopiwa masimba ekusunga vanhu vanenge vachiita zveuhori. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosvika muRwanda. Nhasi 4th of July, America iri kupemberera zuva rekusununguka kwayo. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende svondo rapera yakazivisa nezvechishanduko mumashandiro enhengo dzesangano rinorwisa uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission, idzo dzave nemasimba ekusunga vanhu vanenge vachiita zveuori. Izvi zvakauya nekudzikwa kwemutemo weStatutory Instrument 143 of 2019 uyo wakaparurwa nechishanu chapfuura. Mutemo uyu wave kupa mazino kusangano iri, iro ranga ragara richichema kuti harina masimba azere ekuita basa raro, sezvo kare raifanirwa kuendesa mazita evanhu vanenge vachiita zveuori kumapurisa, ayo anonzi mune dzimwe nguva akange asingazotori nhanho matanho. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro webhodhi reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaDavid Jamali, avo vanoti sangano ravo rinotambira nemufaro danho iri.
Isusu danho iri tinorikurudzira uye tinofara chaizvo kunzwa President Emmerson Mnangagwa nehurumende yavo kuti vari kutsidzira kuti nyaya yecorruption iyi inofanirwa kupera nekuisa mainstruments aya kuti vaedze kubatsira sangano reZimbabwe Anti-Corruption kuti vave nemasimba ekuti vakwanise kusunga avo vanenge vaonekwa kuti vane mhosva kana kuti vari kupomerwa mhosva nemainvestigations avanozoita. Ndo anozoita kuti vawane masimba aya kuti vosunga. Nokuti kare kare chainetsa ndechekuti reZimbabwe Anti-Corruption Trust vaigona kuita mainvestigation avo asi voshaya masimba ekuti vasunge munhu anenge apomerwa mhosva kuti aendeswe kumadzitare kuti aongorore nyaya yacho nemazvo.
Tinoona kuti vakawanda kusanganisirawo idzo nhengo dzeZimbabwe Anti-Corruption Commission vanga vachinzi vaisvitsa mazita evanhu vanenge vachiita zveuori kumapurisa asi pasina matanho anga achizotorwa mune dzimwe nguva. Pane chingazoshanduka here kuti vezaki vasunga vanhu vavaendesa kumapurisa matanho angazotorwa here apa?
I think special instrument matauriro ari kuita ndeyekuti description yepeace officer iri mubumbiro remutemo yave kuincluda maZACC officers. Izvo zvichireva kuti ivo maZACC officers vachave vane masimba instead yekuti vaende kumapurisa, vanenge vaakukwanisa kuenda kumatare straight pasina kuti nyaya ipfuure yamboenda nekumapurisa. Saka tinoona kuti idanho rakanaka kupa ZACC simba iroro nokuti zvanga zvichidzosera nyaya dzakawanda mumashure. Tinoziva kuti kune vanhu vakawanda vakapomerwa mhosva dzeanti-corruption asi nyaya dzacho dzakangomira hadzisati dzasvika kumatare. Saka tine chishuvi chekuti hurumende pamwe chete neZACC vachafambisa nemazvo nyaya idzi kuti dzikwanise kuenda kumatare nekukasika.
Imwe nyaya yanga ichinetsa kana kuti ichiri kutaurwa one vakawanda panyaya yehuori inyaya yekuti huori uri kunzi hunongobata vari pasi kumusoroko husingaratidze kuti kune meno. Pane shanduko yamunotarisirawo here ingachiitwa?
Isusu ndo nyaya yanga ichitinetsawo zvakanyanya kuti semaziro atinoita neumpowo nenyaya dziri mumapepanhau uye nemainvestigation akataurwa. I think just about last week also takaona mayouth ezanupf vakaita list yevanhu vachiti ndo vane corruption. Saka vaidaidzirawo kuti vanhu ava vanofanira kuve vaedzwe kumatare edzimhosva kuti vaone kuti ichokwadi here kuti vanhu ava vane mhosva. Saka isusu kuona kwedu taakuda kumirira ivo president nezcc kuti tiwane maresults achabuda paspecial instrument iyi yataurwa nehurumende. Saka isusu chatoda kukurudzira kuvanhu vose vemuzimbabwe ndechekuti tatoita opportunity yakakura kuti zcc yakuvhura mahofisi mumaprovinsi akasiyana-siyana. Saka tinoda kukurudzira kuti nyaya dziye vanhu vane umpowo vaende kunomhanyara nyaya idzi through mazcc offices ari kuvhurwa mumaprovinsi across the country.
Avo vanga vari sachigaro vebhodhi reAntitrust Commission of Southern Africa vaDavid Jamali vari parunhare muHabroni kuBotswana naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vari kubatana nemutungamiri weRwanda vaPaul Kagame nevamwe vanyarikani mukurangarira zuva rerusununguko munyika iyi mushure mokurwisana kwemarudzi. Zuva iri rinocherechedzwa kupedzwa kwakaitwa hondo nechikwata chematutsi chaitungamirwa navaKagame cheRwandan Patriotic Army chakakwanisa kukunda vechihutu vaipfurikidza mwero muna 1994. Vanhu vanoda kusvika miriyoni vakafa mukurwisana kwemarudzi uku. Nigeria yatumira mutevedzeri wemutungamiri wenyika iyi vaYemi Osinbajo. Mukozeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Petsai Ruhanya vari paUniversity of Johannesburg.
Zimbabwe yakaita through a process yakafanana nezvezvo kuma1980s yegukura hwindi especially panyaya yemaviolations emahuman rights. But kusiyana kwacho ndechekuti Rwanda yakaita maprocess anga achimonitwa neUnited Nations plus nemalocal courts awo aigadzirisa matambudziko akaitika muRwanda achiditwa nemachiefs achiita etransitional justice. But zvanga zviri pachena, zvanga zvisina vanhu vairamba kuti hatina kuita zvakati, ende vakaita mhosva dzavo vakatongwa, vamwe vakapika, vamwe vakaregererwa. Saka zvinokwanisa kubatsira hazvo Zimbabwe kuti ione kuti dambudziko rayo rekuma1980s vangarigadzirisa sei, nekuti inyaya iri kunetsa munyika kuti nyaya dzegukura hundi dzinogadziriswa sei. Saka vanokwanisa kutarira yainzi International Criminal Tribunal on Rwanda yakaiswa in 2001 United Nations. But yaishanda nemalocal courts, yaishanda plus papane political will from the leadership yanga iripo vakagamira vasati vatoita president yakagadzirisa dambudziko rero munyika meRwanda mukati waTransitional Justice. Chimwe chavanokwanisa kudzidza muRwanda nechekuti chero Rwanda zvayo isina utongi hwejekerere kayatingati democratic government, nekuti vakagame vato nemakore anosvika 17 vachingotonga. Chero maelection akaitwa vanhu vachihwina 85% 90% hakuna maelection ari democratic anohwinwa seizvizvo. Asi pakutonga kwavanoita chero vachidzvanyirira vanhu, asi vanhu vavo vanorarama zvakanaka. Ikonomi yeRwanda yakasimba, masiti zeRwanda akachena.
Ko, panyaya yehuori apa,
corruption muRwanda inotourayisa, haibvumirwi. Zvino vamunangagwa vanongoti havadi corruption, asi mukatara mareports anobudiswa naauditor general anotaurira kuti corruption yese inoitwa kunana NASA, inoitwa kunana Zinhara, inoitwa kunana Zimbabwe Tourism Authority, yese inoitwa nevanhu venuzano vari mupolitburo, mahoveterensi, madirectors ari linked kuzano. Saka pamwanga ndodzidzawo one or two things kuti kana tichitaura nezvecorruption haifani kuita slogan, zvinofanira kutoimplementiwa. So Rwanda ine utongo hwedictatorship asi vanhu vavo vanorama chi zvakanaka, ikonomi yavo ichi iri stable, nyaya dzechitsotsi hadzibvumirwi muRwanda, zvinotourayisa kuita zvechitsotsi. Saka Rwanda yakakwanisa kubvisa nyaya dzechitsotsi, nyaya dzekuba, nyaya dzeumbavha, kana macities avo akachena, mune mvura, mune magetsi. Ende mukataura zvinotinetsa muno zvekuti magetsi mabills esa vakalista kana kuti 100 vane zvikwereti nemakambanis, unoona macabinet ministers, unoona vanhu vari mupolitiburo, vakuru vemasoja, vakuru vemapurisa. So zvinhu zvacho zvese zvirimuzano. Saka vamunangagwa havana chido ende havana simba rokugadzirisa zvinhu zvazvinonetsa muno. Vanongotaura asi chabuda hapana. Kana mamega deals akabva nguva yamugabe kusvika nguva yamunangagwa, kunenge chingonzi mega deal, mega deal, asi chabudapo hapana.
Ko vamwe vari kuchema chema wokuti vamunangagwa nemakurukota avo vari kupedza mari isimo munyika nekuenda kunzendo dzakadai.
Ndezvechokwadi, hazvitombodi vanhu vakawanda. Plus ani munorangarira kuti vakuru vemapazi ehurumende yeRwanda vakatomboya muno mugore rapera iro. But tikatarira kubva kukauya makurukota ekuRwanda nemamwe mapublic servants ekuRwanda kusvika nanhasi, hapana chabuda. Saka vakutoshandisawo mukana wekuwana maallowance sezvange tikangoyani yavamugabe. Saka pano vachiti kwa new dispensation, hapana kana new dispensation. Inongori new dispensation yekunakigwa, new dispensation yokudya, new dispensation yokufamba.
Nyanzvi dzezvematongero enyika Dr. Petsai Ruhanya, avo vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg, vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tochimbotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuHerald, chikwata chenhabvu cheMawarriors chinonzi chiri kufungirwa kuti kukundwa kwachakaitwa neDR Congo nezvibodzwa zvina kunogona kuve kwakange kwarongwa mutambo uyu usati watambwa. Chronicle inoti kanzuro yeguta reBulawayo iri kukumbira bazi rezvekutongwa kwematunhu local government kuti ibvumidzwe kupinza basa vanhu vanoita mazana mashanu, sezvo kanzuru isisingakwanisi kuita basa rayo zvakanaka nekushomeka kwevashandi. MuDaily News mune nyaya inoti Zimbabwe Congress of Trade Unions inoda kuti pasave nemushandi anotambira mari iri pasi pezviuru zvina zvemadhora. MuDaily News mekare Ministry of Health and Child Welfare inonzi iri kutadza kutsanangura kwakaenda mari inosvika mamiriyoni mapfumbamwe emadhora. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Masora sei kuwana mukoma Jonga. Ndiri kutaura ndini Farai paPolokwane apo muSouth Africa. Vanhu ava ngavachangamuke mani, ngavachangamuke. Kuwedzera maovheti zvinhu zvakanaka kuti vawedzere maovheti, asika twakutotaura zvekuwedzera maovheti. Ko vari kuchema avo vatovagadzirisa here zvichemo zvavo? Mari dzematicha dzawedzera here? Mari dzemadhumeni dzawedzera here? Mari dziri kutambirwa nemapurisa masoja dzawedzera here? Mari dziri kutambirwa nevashandi vari muhurumende vari kushanda iko zvino dzawedzera here? Vakutotaura zvekumaovheti. Ngavachangamuke mani, ngavasangonakirwa nekungotaura chete zvinhu zvavasingakwanisi kuita. Vangataura zvekuti kuwedzera mari maovheti vasikatanga vagadzirisa zvemari muhoro yevashandi varipo pabasa pari zvino, vozobata hawo iyi nhau yemaovheti. Ngavasadaro mani vanhu, ngavasadaro kuti vazosvika pavari vakabva nekuna ticha, asi ticha vari kumushora kwokupedzisira. Ticha ofanana nemunhu anofudza mombe chokwadi. Ngavasadaro vakuru vehurumende.
Ini ndinondiridzi ndiri kuno South Africa. Ndinotenderana zvikuru nomwe mutauri akataura mazuva ari pajwe waya achiti vachamisa ngavasiyane nezvenhaurirano. Kunhaurirano vanoda dzei? Ngavarege vanhu nezanu PF yavo vakadaro. Vamuchiri kunzwa vanoti kwai zanu PF vachasvika pakunyarara. Vachamisa ngavarege vanhu vakadaro. Vezanu PF ndo vanofarwa kuuya kudialogu. Kwete kuti vachamisa vaite zvokuda kupinda mudialogu varivo vanotanga nhaurirano dzacho. Aiwa zvivane vava kutotengesa. Because ndo zvakaitika paya pa 2008. Nyika yanga yaenda kwakanaka. Regai izvozvi nyika kwairi kuenda kwakanaka. Kwakanakisisa iregei yakadaro. Chamisa ngaagare achingova mutungamiri weopposition. Chete. Nokuti vakaramba vachiita dialogue zvinhu zvikanaka, nguva diki diki vane vava kutukwa futi vachiimapenzi. So why did they always want to involve themselves? Tinopedzisira taona sokuti isusuka havasiri majenuini nhengirire, havasiri genuini pane zvavari. Vanotinyepera vachiti ivo ndeve opposition, vachimanyira kudzokera kudialogue. Hatidi dialogue, hatidi dialogue.
Fiyo ngaimbodzika ndokuti zvinhu zvese zvidzike mumashopu, because kana fiyo isina kudzika hapana chinhu chinodzika mumashopu. Because isusu kwatinotenga tinofamba nedzimotikari dzedu tichinohodha toshandisa fiyo. Fiyo yacho iri kudhura, saka tounzi tidzikise zvinhu apo mumashopu macho. Zvinhu zvatoita hodha zvechidhura, moda kuti titengese nemari. Ukuwo vanotaura zvokuti varukwa varuzvihodha, varuzvihodhawo neusa. Imi moramba makakwidza fiyoyo. Dini Edias.
Masvera sei vashamarari vestudio 7 mese apana ndinokushuza mese ana mukoma wangu wanasisi vese nokufarira iskaiti nechirongwa chemakatipa studio 7. Tepfenyurai muri ikoko kwavame kumhiri ikoko tiri kuno South Africa muRustenburg. Ndini Shingai Gwenzi ndobva kwamutare paZimunya. Ndongokumbulenawo chinhu wani chekuti ivo munangagwa anongoramba chingoti everyday chamisa urondivharira chamisa urondivharira. Wakambopindwa iri mukati mevanhu chimbozvo zvinoda vanhu zvinochema nevanhu. Onani zuro chamisa anga ari mukati mevanhu chibvuza kuti saka toita sei tione kuguta munyika. Zvese izvozvo zvinongofungwa nemunhu wani kuti munangagwa chake chanongoziva chiriki chekuti akabhadhara mari kuescom. Ikazodai tikazoda pana nechakabone chinhu chakamubhadhara, unobhadhara mari iri newspaper anopinda namutumimwobo wake.
Kwazuwai pastudio 7 chekutanga nda kutenda vashamarari vose vana Blessing Zulu, vana Mukoma Jonga, Natanuka Wande ipapo ndichiti makadini. Andiroda ngotaurira zvangu maererano nesituation iri kuZimbabwe. Hei, zvinhu zvakaoma. Panobva unzenzi wamwe munhu wezanupiefu achitaura kuti zvinhu zviri kunaka, zvinhu zvakanaka. Unongoona kuti hei, vamwanhu vakapigwa muromo chaimu chaimu nezanu kuti hei, kana ane dzakakwana chai chai haangambotauri mutauriro wakaita seuyo. Fanika mutauriro unoita wamunoti vamugwadi avo hei, unoona kuti njere dzacho haungadzisudi zvakaita sei. Unatsokuona kuti zvinhu zvakaoma, asi ndopaona vamwe munhu achingosimbira kuti zvinhu zvakanaka, zvinhu zvinonaka. Zvingoti masankisheni asina kana zvaanomboti kwai anokonesa. Kwaivo ngavangogadzirisa ka zvinoda kuti zvigadzirisiwe masankisheni acho abvisi. Ndatenda zvangu nepashoma pandataurira.
Nyika kwayava kuenda hapana chaidzora kumawere, yava kuda vajamisa. Vanezanupiefu munongoti masankisheni musati nange tiri matofu. Handiti pamaifura vanhu vanhu vemudhisi vakapfuura vanhu vakuru vezanupiefu ndakatemerwa masankisheni, kwete isusu ruzhinji rweZimbabwe hatina kutemerwa masankisheni. Isusu itai zvinhu zvekuti munhu hamuna kufunga majara kuba, asi kungotaa kuenda kuzvaa padhuze wandega vachadamburaka wawandega zvafuma zvakadhakwa mhiri yemunhu hazvina madhezi akawanda.
Makadiko ashamarari westudio 7, ini ndiri kuno kuSouth Africa ndinoitwa Vasani. Ndandichikumbira kuti dai hurumende yedu yagona kupa vanhu vaya vakwegura nevachembera mari yekuti vakwanise kuzviriritira, iri mari isingaperere kuenda kuchigayo, asi mari yekuti munhu anokwanisa kutenga zvaanoda pamwedzi nepamwedzi, kuitira kuti mari iyo inoramba ichisekirita muZimbabwe nehurumende inokwanisa kuonawo mari iya ya ino donza kuma vati ne tax zvino kwanisika kuti iwanike chinhu chechipiri ndechinodai so dai hurumende yedu yakwanisa kuisira vanhu vese magetsi munhu wese anokwanisa kutenga magetsi mari ichingoramba ichisekiri tabadzi kuhurumende zvino ikada kuti munhu arida magetsi otanga anzi ngaatenge transformer iri kutiomesera isingaite panyaya iyoyo ngaitipe magetsi for free then isusu topota chitenga magetsi mari yavo yodzoka.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana sokunzwa kwamaita vachitipawo maonero avo. Aya mashoko avo asine chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muna 1981, nyika yeMauritania yakave nyika yekupedzisira kurambidza kutapwa kwevanhu, asi vanhu vari kungotapwa nanhasi hurumende pasina zvairi kuita mukurambidza kana kumisa tsika iyi. Hurumende yeMauritania inoramba kuti vanhu vachiri kungotapwa munyika iyi nanhasi, asi pane masangano mazhinji ari kubatsira kusunungura nhapwa idzi. America nemusi wechipiri yakati Baluchistan Liberation Army yokuPakistan chikwata chevarwi vanopfurikidza mwero, ikarambidza zvizvarwa zveAmerica kuti zvisave nechekuita nesangano iri. Pakistan yakatambira mashoko aya nemufaro ichiti Baluchistan Liberation Army inoda kudimbura Pakistan nepakati. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi America inopemberera zuva rayo rekuwana kuzvitonga kuzere. Maguta mazhinji achaona vanhu vachifora mumigwagwa vachifara. MuWashington DC muchave nokupemberera kukuru zuva rese vanhu vachiona masoja nevamwe vachifora mumigwagwa, motikari dzemasoja dzichinge dzichiratidzira kuvanhu uye kunenge kuine mimhanzi zuva rese. Manheru anhasi kuma6:30 mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vachataura kuvanhu veAmerica vari paLincoln Memorial. Vanodzidzisa zvemabhizinisi uye vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti nhasi kuchaveke kutanga kuona mauto nemotikari dzavo dzichipemberera zuva iri muguta reWashington DC. Vati kunyange paine vakawanda vasingafari nenyaya yokubatanidza mauto nevanhu nenzira iyi pazuva iri, vanhu vemuAmerica vanokudza zuva iri zvakadzama. Tabata muzvinafundo wemasocha kuti tinzwe nezvezuva ranhasi.
Iri zuva remusuwa July 4 izuva guru chaizvo munyika yeAmerica, zuva rakasununguka nyika yeAmerica kubva kuhunapwa kwenyika yeBritain. Saka izuva rinokudzwa chaizvo, zuva rinokurudzirwa vanhu kuti vabatane zvisinei nokuti ndeve pati ipi, zvisinei nokuti ndeve chechi ipi, kana kuti zvisinei nokuti vanofunga zvipi, kuti vafare vachikurudzira kuindependence yeAmerica. Pamwe nokukurudzira mauto omuAmerica zvekare anokudzwa chaizvo, nokuti ndiwo anoshandiswa kudefenda independence yeAmerica. Saka izuva ramafaro, izuva rokukudzana, izuva rokubudiririsana nokupemberera kubudirira kuAmerica nokushanda kunoita maAmerican achizvishandirwa. Saka harisi zuva rokusarudzana kuti iwe ndiwe nhingi, iwe unowe pati ipi, asi zuva rokubatana mukufara nokupemberera kusununguka kuAmerica kusvika pari nhasi.
Kana makatarisa makore apfuura richipembererwa zuva iri, chii chamunoona chakafanana pamhemberero dzose makore ese?
Chakafanana chandinoona kubatana kunoita maamerican pazuva rakaita seiro riri. Vanga vanotukana pano naapo asi kana zuva iri richinge rasvika, chandinoona gore negore kubatana kunoita maamerican vachifara, vachigocha chikafu, vachimwa doro pasina kana mhirizhonga kana kusomorera munhu. Saka izuva randinoona ravanokoshesa zvikuru kuhumwe kuva oneness yei maamerica. Zuva ravanokoshesa kuti chinonzi maamerican chii, maamerica kusununguka kutaura zvaunoda. Nyika ipi neipi zvayo kuti iwane independence, nyika ipi neipi zvayo kuti irambe ichisumudzira kusununguka kwayo hunge yakabatana. Saka ndio zvandinoona kumaamerican gore negore kuti vanoratidza kubatana kwavo, chero vari vanhu vanosapota mapata akasiyana siyana, asi zuva reindependence izuva rokubatana.
Tiri kuona kuti pava vakuita zvokutaurisana pakati pemamwe masangano akasiyana siyana nechido chemutungamiriri wenyika vaDonald Trump kuti vaite maparedi seatinoona kunana France, kunana Cuba, kunana Russia. Munoona sokuti izvo zvingakanganisa mweya wemhemberero yezuva iri nhasi?
Zvinogona kukanganisa mweya wemhemberero yezuva iro riri, nokuti zvazvaakuita namanzira atiri kuita ndokuti iyo paredhi iyo inenge ichitaridzwa zvombo. Matiketsi okuinda ikoko nokuti hakusiko kuti kungangoenda munhu oga oga, ari kunge achipuhwa vepati yaPresident Trump. Zvaakupesana netsika dzeamerica nechido chomutemo waamerica kuti vanhu ngavabatane chero vachikonana, nokuti zvekare haisi tsika yagara iripo yeamerica yokudisplaya zvombo nokuzvibudisa pachena, pamwe chete nokusarudza kuti iwo pati yakati chiuya uno kunoitwa izvi napurezidendi, handiyo tsika yemaamerica iyoyo. Saka ndio pari kubvira pakukonana ipapo kuti aiwa iyi handiyo tsika yedu yeamerica. America haina kuumbwa nokuda kwokusarudza kuti uyu ndiwe pati yakati kana kuti uyu ndiwo rudzi rwakati. Zvekare maparedhi akaita saiwawo anokosta mari yakawanda chaizvo yanga ichifanira kunge ichiinda kune zvimwe. Saka ndiona sokuti papapa pati tsvedzei papapa kubva kumutungamiriri wenyika yeamerica, kuda tingati somunhu ake usina kunge akakurira munyaya dzezvematongerwo enyika zvepolitics izvi ari kubhizinesi. Pamwe pane zvaanowanawo kumabhizinesi ake neshamwari dzake kuita izvi, asi haisi tsika yakanaka iyoyoyo yokubuda mutsika ramagariro eamerica kunyanya paindependence, pokuti pangaita zvinhu zvakaita saizvozvo zvinozoparadza navanhu. Kuna purezidendi kunoitwa zvakati, vamademokrats namava mapati havakwani ikoko, havana kupuwa mvumo yekuinda ikoko. Saka zvinokanganisa kugarisana kwavanhu kwavanozoita, vanhu vanenge vaakutarisirana pasi, vaakuvengana nokuda kwemaparedhi akaita saiwaya anga asimo mutsika ramagariro nomutemo yeamerica.
Ndanga ndichitaura naprofesa Eliot Masocha veDeFry University kuOhio. Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inopiwa masimba ekusunga vanhu vanenge vachiita zveuori. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosvika muRwanda. Nhasi 4th of July, America iri kupemberera zuva rekusununguka kwayo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isikati